Maniraka na kamuri ya Zimbabwe, ino ya Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zakare maniro anasi uri musi wechipiri mbudzi 10 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCovid-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya hopo chingono isaiswa parimand nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburitsa mhosva, asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburitsa mhosva. Saka chikumbiro chedu chadii charaswa.
Nyaya yemutori wenhau hopo chingono inoenderera mberi mumatare edzimhosva.
Ama budget consultation ari kuitwa necouncil ari kutirwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne800%. Iye zvino munhu ari kukonewa bhiru rake remvura. Munhu yeye anozovana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura.
Vagari vekumasvingo voramba kutambira budget rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvininga mpinyi zviri muurongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCovid-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. Richizivisa zvarakawana nezuro Maneru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, uye vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 8561, uye vapora vave zviuru zvisere nemakumi maviri nevatatu kana kuti 8023, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana maviri nemakumi masere nevana. Uwandu watazivisa uhu hunogona kukwira kana kudzika nhasi Maneru, apo hurumende ichazivisa zvayawana mutsvakiridzo dzanhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu nerimwe kana kuti 51 million, uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe kana kuti vadarika 1,271,000. Dare ramagistrate nhasi rarasa chikumbiro chemutori wenhau hopo chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iraswe, richiti pane umbowo hunoratidza kuti chingono ane mhosva yakapara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramagistrate amai Marewana Zvogofa vatura mutongo wekuti pane fungidziro yekuti chingono akapara mhosva yaari kupomerwa, saka nokudaro anofanira kuti atongwe nenyaya iyi. Amai Gofa vati nekuti chingono haana kuramba zvaanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter, achiziva kuti mutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomiswa basa muzvare Henrietta Rushwaya vachazenge vachimiswa pamberi pematare zvichitevera kusungwa kwavakaita kuitwa vachipomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo zviri pachena kuti chingono ane chekuita nemhosva yaari kupomerwa. Amai Gofa vati zvokuti chingono ane mhosva kana kuti haana inyaya dzichataurwa pakutongwa kwenyaya iyi. Rimwe remagweta achingono vagift Mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya hope chingono isaiswa parimandi nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburisa mhosva, asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburisa mhosva. Saka chikumbiro chedu chadini charaswa, saka taenda mberi tichiti taakuda kuapulaira bail.
Mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi, muchuchisi wenyaya iyi Valancelot Mutsokoti vabva vazivisa dare kuti vari kupikisa chikumbiro chekuti chingono apihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vakabva vasheredza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaNaison Chirape kuti vape zvikonzero zvokupikisa chikumbiro ichi. VaChirape vati chingono ane imwe nyaya isati yapera mumatare, nokudaro akaburitswa mujeri anogona kuramba achipara mhosva pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vabvunza kuti hachisi chokwadi here chakataurwa naChingono kuti hurumende haina kupikisa kuti muzvari Rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pavakatanga kuunzwa kudare. VaChirape vatenda kuti ichi chokwadi chezvakaitika, asi vazoramba kuti Chingono ari kunyemwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunyange akataura chokwadi chezvakazoitika, vachiti zvakaitwa naChingono zvinovhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. VaMutsokoti vabva vakumbira kuti nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vachiti havana chokufambisa zvaita kuti amai Mutetwa vapikise, vachiti dai dzisiri nyaya dzeuori vachuchisi vangadai vane motokari zvaita kuti pave nekupopotedzana pakati paamai Mutetwa nevachuchisi. Amai Gofa vati nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vakashevedza vachuchisi nemagweta achingono kuhofisi kwavo kuti vagadzirise nyaya yekupopotedzana kwanga koita magweta mudare. Pane imwe nyaya yanga iri mudare, mutongi ari kunzwa nyaya yakatanga kusungirwa Chingono yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire vangoni nduna varamba kuzvibvisa panyaya iyi zvichitevera chikumbiro chaChingono uyo aiti vanduna vane divi ravakarerekera panyaya iyi. Vanduna vati Chingono ane nyaya yakafanana neiyoyi yaakakwidza kudare repamusoro, saka vati vachaenderera mberi vachinzwa nyaya iyi. VaMutisi vatenda zvakare kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Chikumbiro chedu charaswa zvakare nokuda kwokuti zviri kunzi tine chimwe chikumbiro chatakaisa High Court. Mune chikumbiro ichocho zvataikumbira High Court zvakafanana nezvatiri kukumbira kuno, saka nokuda kwaizvozvo charaswa chinzi timirire chikumbiro chedu chiri kuHigh Court.
Vanduna vati kutongwa kwenyaya yaChingono kuchatanga musi wa7 zvita kusvikira musi wa9 zvita. Chingono ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuramba kutambira bhajeti regore rinouya rakaparurwa nekanzuro yavo ichiti inoda kukwidza mari yemitero nezvikamu zvinosvika mazana masere kubva muzana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuro yeMasvingo yapeta nhasi misangano yekunzwa pfungwa dzevagari pamusoro pebhajeti regore rinouya iro rinoda kukwidzwa kusvika pamadhora anodarika mamiriyoni mazana manomwe emakumi emadhora nematatu kana kuti 723 million RTGS. Asi mumwe mugari mumusha wemucheke amai Sungano Zvarebwanashe vati zvikamu zvakakwidzwa nazvo mitero yemvura nekutakura marara nezvimwewo zvakawandisa nekudaro veruzhinji havakwanisi kubhadhara mari idzi.
Pamabhajeti consultation ari kuitwa nekanzo ari kutirwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne800% iye zvino munhu ari kukonewa bhiru rake remvura vava kumukwidzira ne800% kureva kuti vanonga vaita 5 times 8 munhu yeye anozovana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura. Zvinhu hazvisi kukwira, mitengo haisi kukwira, saka ngavambotanga vatarisa izvozvo vasangotanga vangozvamudzira zibhajeti ravo iroro tirikutoriramba. Kana seni hangu ina handitomboridi budget proposal ndiri kutokurudzira even vamwe kuti budget iro ronga rishutiwe down areiti kanzo iri kuda kuti uraya ende tanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wekwamajange vaAlfred Gumbo vati vane zvikwedzi zvemvura sezvo vari kutadza kubhadhara mari iyi gore rino nekukanganiswa kwakaitwa mabasa avo nedenda recovid-19 uye kuoma kwehupfumi hwenyika.
Haidinobatobatwa zvikuru ne budget rekanzuru ari kuti gadzirira next year isu hatitoridi hatitoridi zvachose nekuti mari baba padzakakwira zvingaiti the extent yekuti ne covid iriko ika tichaita zvikwereri zvakawandisa to the extent yekuti vachapedzisira vachivharira mvura dzacho toshaya kukudziwana tichangoenda kuchibhorani ikoko ibudget ingaudzokera vandototanga panyowana iriripo iri vari kuda kuti pairika vari kuda kutiomesera zvakaoma.
Kanzuru inoti inoda kukwidza mitero nezvikamu izvi nekuti mari yemunyika iri kugara ichipera simba nekudare vari kuitira kuti vasare vaine mari inozokwana kuita mabasa avo sekutenga mishonga yekuchenesa mvura inonwiwa muguta nezvimwe zvakawanda. Vakafanira kubata chigaro chemunyori weguta reMasvingo vaEdward Mukaratirwa vati kanzuru ichakwidza mitero iyi muzvidimbu kuita kuti vagari vasaomerwa. Vamukaratirwa vati kanzuru ichatanga nezvikamu makumi mashanu kubva muzana muna ndira gore rinouya yozokwidza nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana panopera mwedzi mitatu yoga yoga kusvikira gore rapera.
SeMasvingo City Council tiri kuti percentage yatakakwidza nayo kubva muna 2020 tichienda muna 2021 yebudget redu ingaite seyakati kure zvakanyanya. Tsananguro iripo ndeyekuti kana muchirangarira isu seMasvingo City Council mugore rino ra 2020 hatina kuita supplementary budget kunyangwe zvazvo mitengo yezvinhu zvakati wandei zvatinoshandisa paservice delivery yakaramba ichikwira. Nokudaro muchatarisa kana zvakaita seservice yakaita semvura kana mukatarisa ike zvino mari yatiri kuchaja pa cubic meter inoita about 32 cents. Saka zvazviri kureva ndezvekuti tiri kuita malosses in terms of service delivery. Saka naizvozvo patiri kukwidza apa tiri kuda kuti at least tikwanise kurecover mari dzatinoshandisa pa service delivery tatenda.
Vagari pari zvino vari kubhadhara mitero inosvika mazana mashanu emadhora pamwedzi imba yoga yoga asi muna ndira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidza emagrupi ravati mari iri mubhajeti iri yakawandisa zvokuti vagari vachapedzisira vaita zvikwereti zvikuru vozotadza kuzvibhadhara nekudare zviri nani kuti kanzuro idzikise zvikamu izvi.
Isu seMura taitendererawo mumusangano webhajeti waitwa nekanzuro vagari vazhinji vakagunun'una pamusoro pekukwidzwa kwemarenzi kunoda kuitwa nekanzuro. Mari yacho yakawandisa vagari havaikwanisi. Tinotarisirwa kuti kanzuro inofanira kunge ine maprojects ayo ainenge ichiita inounza mari kwaari kwete kungotarisira mari kubva kunesu vagari.
Muzvare magrupi ravati sangano ravo ranga richipinda misangano yose yaitwa yaitora pfungwa dzevanhu nekudaro kanzuro inofanira kukoshesa zvakabva muvanhu yodzikisa zvikamu izvi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mitero yavo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Kutambidzanwa kwemasimba muAmerica hakuzi kufamba zvakanaka sezvinotarisirwa nguva dzose zvitevera danho rakatorwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump rekupikisa zvakabuda musarudzo yemamwe matunhu. Kupikisa uku kwaita kuti chikwata chevachangobva mukusarudzwa semutungamiri mutsva anofanira kutora matomo zviri pamutemo muna ndira vaJoe Biden chitadze kuita basa racho nemazvo rekutanga kuronga hurumende ichange iriko gore rinouya. Bazi reGeneral Services Administration kana kuti GSA iro rinoona nezvekutambidzanwa kwemabasa rinonzi harisati rapa chikwata chavaBiden svumbunuro dzekuti chitange kushanda zviri pamutemo sezvinodiwa nemutemo wePresidential Transition Act of 1963. GSA iri kuti haisati yasumwa zviri pamutemo kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Izvi zviri kupa kuti bazi iri risavhure mukana wekuti chikwata chavaBiden chekutambidzana masimba chiwane mari inosvika mamiriyoni gumi emadhora. VaBiden vanofanirwa kudoma vashandi muhurumende vanosvika zviuru zvina vanofanirwawo kuongororwa kuti vanokodzera here kunge vachitungamira hurumende muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana. Asi izvi zvinoda mari, mahofisi pamwe nezvikwanisiro zvisati zvapiwa chikwata chavaBiden. Chikwata cheElectoral College chiri kusangana musi wa14 zvita kuti chitambire zviri pamutemo akakunda musarudzo iyi. Asi izvi zvinogona kunonotswa nenyaya dziri mumatare dzakaiswa navaTrump vachipikisa kukundwa kwavo. Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Zenenga vanoti kunetsana kwakadai kwakaitikawo muna 2000 apo miriri weDemocratic Party vaAl Gore vakapikisa zvakabuda musarudzo yemuFlorida. Dare repamusoro-soro reSupreme Court rakazopindira richiti vaGeorge W. Bush veRepublican Party ndivo vakanga vakunda musarudzo iyi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
VaChoto izvi zvinoreva kuti vaBiden havachina nguva yakakwana yekuti vagadzirire kutanga basa. Kuti munhu akunda musarudzo agadzwe pachigaro chekutonga panodiwa nguva yakareba chaizve kudzidzisa vatongi vatsva vaachauya navo kuti nyika inotongwa sei uye kushandira vanhu zvinorevei. Panodiwa zvezvakare nguva yekuti vashandi vese ivava vari kuuya nemutungamiri mutsva iwoyu vaongororwe kuti vakachena here, havana zvipande here kana zvikiribidi zvavakamboita kumashure kumuupenyu hwavo zvinoita kuti vasave vakakodzera kutora basa rekutungamirira mapazi enyika akakosha nekushandira vanhu. Ndiko kusaka nyika ino yakaga mutemo wokuti mwedzi mitanhatu sarudzo isati yatanga vose vari kukwikwidza vanonzi vatange kupiwa rutsigiro nerubatsiro pamwe nezvidzidzo zvekuti vange vakagadzirira kutonga musi wokutanga chaivo vachingoti fee kupinda muhofisi. Izvi zvinoda mari, mahofisi, zvekufambisa nemidziyo mitsva yebasa.
Tiri kuona kuti hofisi yeGeneral Service Administration kana kuti GSA iri kuramba yakatsika madziro ichiti haisi kuzopa chikwata chavaBiden svumbunuro kana kuti makii kuitira kuti chitange basa racho chichishandisa mahofisi ehurumende. Hofisi ichiti haisati yaudzwa zviri pamutemo akakunda musarudzo. Munozviona sei?
Rubatsiro, mubatsira pamwe zvese neruzivo kana umhizha yatinoti professionalism weari kubuda muhofisi yeutongi zvinhu zvakakosha pakubatsira mutungamiri mutsva kuti apinde panyanga.
Veruzhinji kubva kumaDemocrats pamwe nemaRepublican Party vari kukurudzira hofisi yaGSA kuti ipe chikwata chavaBiden mukana wokuita basa racho zviri pamutemo. Hofisi iyi inosungirwa here nemitemo yenyika kuita zviri kutarisirwa neveruzhinji ava? Takatarisa mutemo wePresidential Transition Act of 1963.
Ichokwadi ichocho, mutemo iwoyuyu wamataura uyu unotsinidzirwa zvakare nemumwe wavanoti ivo the Pre-Election Presidential Transition Act of 2010 wakaita kuti kuumbwe kanzuro yezvekutambidzana masimba inonzi iyo Transition Coordinating Council. Mitemo yese iyoyi yakagadzirwa nekuda kwokuti kugadzirira kupinda muhofisi hombe iyoyi sezvandambotaura zviye, hofisi hombe yenyika yeAmerica iyoyi inorema. Kupinda muhofisi iyoyi basa hombe chose rinotoda mwedzi yakati kuti ingasvike mwedzi mitanhatu kana misere zvichireva kuti 6 to 8 months kana kuti chifo chehafu yegore rose kuti rizonzi rapera basa iroro.
Tiri kunzwa kuti bazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro rine masimba ekupa mapazi ehurumende mari dzekushandisa kuti harisi kuzoshanda navaBiden kudzamara GSA yatambira zviri pamutemo kukunda kwavaBiden. Izvi zvinorevei kuurongwa hwavaBiden hwekusanovaka hurumende yavachashanda nayo mushure mekutoreswa mhiko?
Izvi zvinoreva kuti nguva chaiyo yekuumba kana kuvaka hurumende inongopinda muhofisi ichibata ndima musi wakare iwoyu hapachisina.
Zvakadai izvi zvati zvamboitika here munhoroondo yeAmerica kuona bazi reGSA richiramba kutambidza svumbunuro pamwe nekupa mukana kumutungamiri achangobva mukusarudzwa?
Zvakamboitika makumi maviri emakore adarika kumugore ra2000 apo vaAl Gore naVaGeorge Bush vakaita mangange kusinyanya kumaelections ekustate yeFlorida zvikazopera kudare guru reSupreme Court iro rakatonga kuti vaBush vahwina.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Zenenga vachitaura vari muArizona makare naRay Choto weStudio 7. tambo yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi veIndia zviri kuita mabasa azvo zviri kumba nepamusana pedambudziko reutachiwana hwecoronavirus zvinonzi zviri kusiya maguta makuru zvichienda munzvimbo dzisina vanhu vakawanda kusanganisirawo makomo nenzvimbo dzekutandarira mahombekombe kwemagungwa. Izvi zvinonzi zviri kupawo madhorobha madiki mukana wekukura munyaya dzezveupfumi sezvo vanhu vakawanda vari kubuda mumaguta makuru. Russia inoti yakwanisa kumisa hondo pakati peArmenia neAzerbaijan idzo dzanga dzichirwisana nenyaya yenzvimbo inonzi Nagorno-Karabakh. Dano raitwa nhasi neRussia rekumisa kurwisana kwemasvondo matatu uku rabatsira kudzivirira kupindira kweTurkey neRussia yacho mugakava iri izvo zvaizoona mativi maviri aya achirwisana. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika yeAmerica ine zvibvumirano zvitatu panyaya yekusimudzira upfumi munyika dzichiri kubudirira. Chibvumirano chekutanga chinonzi United States Generalized System of Preferences kana kuti GSP program. Chechipiri chinonzi African Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Chekupedzisira chinonzi The Caribbean Basin Initiative. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti dano rekutemera Zimbabwe zvirango panyaya yekutengeserana neAmerica richaomesera nyika nekuti
zvava kureva kuti taakuzonopinda mumaAmerican markets tichibhadhara juti. Zvoreva kuti zvigadzirwa zvedu zvapinda zvichidhura zvakubhadhara juti muAmerica. Zvoreva kuti hazvichakwanisi kukombita. Nezvimwe zvigadzirwa zvinova zvibva kuAfrica, Zimbabwe ichapinda munjodzi yekushayiwa market yeAmerica.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti munyika maberekera ingwe kuvashandi.
Ihurumende ine utsinye pakuchengetedza kodzero remushandi. Taona vashandi vachisungwa, manesi dzakasungwa, vakakonana naemployer wavo.
Imwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanotiwo nyaya yekushandisa vana iri kupa kuti Zimbabwe ipinde mumatambudziko.
Imwe challenge hombe yatatu nyaya kuona yakaverifywo zvakare neLabor Force and Child Labor Survey ya 2019 ndenyaya yemachild labor. Hatingi zvokunyaya kukonzereswa nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kwakuchiita kuti vanhu vakawanda vange vachirarama varimo more absolute poverty or more extreme poverty. But as we senyika kana tida kuita grow sustainably nyaya dzema child labor rights tinofanira kunge tichigadziriswa kuti vanhu tibvise vana mumabasa muminda tichivaendesa kuzvikoro.
Zimbabwe, Burundi, DRC, Mauritania, Somalia neSouth Sudan hadzisi muchibvumirano cheAGOA, asi Zimbabwe iri muchibvumirano cheGSP kubva muna 1980 payakawana kuzvitonga kuzere, zvichireva kuti inobvumidzwa kutengesa zvimwe zvigadzirwa kuAmerica pasina kubhadhara mutero. Vachitambara vanoti kunyange hazvo vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango neAmerica, zvirango izvi zvanga zvisiri kukanganisa kutengeserana kwenyika mbiri idzi.
Kudyidzana kwedu neAmerica takatarisa zvekutengesa nekutengeserana hakuna kuafektwa nemasanctions aripo. Saka ende makaona vamwe makore tanga tichitomboita a positive trade balance position kana tichienzanisa nenyika yeAmerica.
Ko panyaya yekutyora kodzero dzevashandi vamugano vati America yave kungoomeserawo Zimbabwe nekuti igaro ziva kuti
Zimbabwe ine matambudziko epfumi hwenyika. Hazvina policy yehurumende yamba yaiswa kuti yakanganisa marights evashandi. Ndinofunga kuti America yakungowanza hasha neshungu.
Asi vamoyo vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso nemaitiro ayo.
Nyika dzese dzine mitemo yayo. Haisisu isu tinodecide ake kuti America inofanira kubehave sei panyaya dzekodzero revashandi.
Gore rapera, Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana nemanomwe kana kuti 47 million United States dollars kuAmerica. Iyo ikatenga zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million. Zvinhu zvakatengwa kuZimbabwe neAmerica zvinosanganisira simbi, fodya, sugar, tea, maruwa nezvimwe. Kubva kuAmerica, Zimbabwe yakatenga mishina yekurimisa, motokari, ndege, kupotereza, mbeu nemafuta ekubikisa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Hai Mavirasi, indonzi Chido, ndobva kudombashuwa pashowground, kudhuze nekumaraini kwana Jinimba, kwana Jinyasi. Isusu Jinyasi taingo musiyosi, diyosi kuziya kunongoitwa vanhu pasocial media, ari munhu anofara, uye ari munhu anoda zvekufara nekumadoro achiita mashampeni, mashampopo ake. But isusu kwedu kudombashuwa, Jinyasi aita ya pashowground pa growth point aipinda mabhava achibvarisa mado obva akubvunza kuti doro rawina rondere mari, madrinks awina rondere mari, mawhisky ari mushofa awina rondere mari, obva amupa price. Jinyasi aisiya abhadhara doro iroro, ende aisabhadhara zvindokubhadhara shamwari dzangu, ndokubhadhara hama dzangu. Aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machindi kuda doro, wedha unomuziya, wedha hamuziye, wedha Jinyasi wacho anoziya munhu iye, aingoti munhu ese ari kuda doro ngaamwe doro.
Imi vemunharaunda imomo memudomboshava mucharangarira sei vaJinyas Kadungure?
This Christmas hamunoti zvinenge zvakamira sei, because isu taitogodza every year musi wa24 December Jinyasi anyazotengera munhu ese madrinks. And anga ari munhu yekusi atingati aita zvekufaira kana kuti anga aita zvekushamisira, asi taitongoziva kuti munhu anozvifarira, and anga ari munhu angani atinoti charisma, was very charismatic. Saka hamen tirikungonzwawo kuti tarasikirwa, tiri kutonyatsofila the gap yekuti pane munhu aenda.
Mavilazi makadiko wakuda nomufungisi mwoyo kusouth Africa. Aiwa, tiri kuona sadzo kuamerica dzakanaka, chiudziso nenzira yakanaka, nzira yakakosha. Tiri kuzoona zvinhu zvinokunzwa izvozvo. Seni pachokwadi, ndandiri munhu aifarira vatrump kuti vahwine, asi ndiri kuona vajoe biden vari kulida kududzira kunzo vashadi vachahwina. Asi zvisinei zvazvo, semunemune ani waanosapota indosapota angu vatrump imuri Republican Party, zvisinei zvazvo. Tinongoisa mbiri kuna Mwari, kuna achagona kutonga muAmerica, atongere nzira yakanaka, atongere nzira yandiwana vanhu, nokuti zvinhu zvino zvevanhu kunyaya. Saka tinongotenda zvizvo muAmerica, uye futi nenyika yedu yeZimbabwe tichodai yakadzidzwa zvakawanda zvinoitwa mukati meAmerica, mavhotira vanoita zvinhu nenzira yakanaka. Sozvatiri tiri kuno kumba amai vanosapota vaDemokrati vaBiden, vaimwe vanosapota vaDemokrati vaBiden ndosapota vaTrump. Saka vakaoma kumba, vakaoma sinoti nerudo rwaMwari zvinoitika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa cheLive Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nekusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. nyaya yemutoriwe nawo Hopo Chingono inoenderera mberi mumatare edzimosva. Vagari vekumasvingo voramba kutambira budget rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 yotarisa zvinga mpenyi zviri muurongwa wekutambidzana masimba muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mirai zvakanaka vateereri, tokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi